chekutanga nzvaranya wenyaya kuti iko sekuziva kwamunoita inini zvinhu zvizhinji zvinoshandiswa muZimbabwe nyanyanya zvekudya zvinobva kunyika yeSouth Africa zvinotogadzirwa iko kuSouth Africa kuno zvichienda kuZimbabwe zvimwe zvinobvawo kunana Botswana nyangwe zvekupfeka chaizvo kana zvisina kubva kuChina zvinenge zvabva kuno kuSouth Africa saka rangarirai inini kuti kutemerwa kwakaitwa mutemo weStatutory Instrument 64 nehurumende yeZimbabwe kunyangwe zvazvo tisina kubata zvakati tsvikiti kuti kudyidzana kwamira pati fungidziro yangu ini ndeyekuti kudyidzana kunogona kunge kwakati dzikirei mukudzikira ikoko zvinodaro zvichibatsira nyika yeSouth Africa kuti vaite nhaurirano nenyika yeZimbabwe izvi zvinogona kubatsirawo zvakare kuti ivo vamugabe nehurumende yavo vange vachinzwisisa kuti zvakakosha sei pakuti vange vachirerutsa mutemo unoita kuti kudyidzana kuve nyore pakati penyika yeZimbabwe nenyika South Africa. Ndomaonera ndinozviita ini asi garai mazoziva zvenyu kuti inini zvazvinonyanya zvazvo kubatsira nyika yeZimbabwe kana kuti nyika yeSouth Africa ingori iyo nyaya yekungoti kudyidzana kwekuti isu veZimbabwe tinonyanya kutenga iko kuSouth Africa hazvina zvazvinonyanya kubatsira nyika yeZimbabwe pachayo other than kungoti nyika irambe ichienderera mberi nyika irambe ichiwanawo zvekudya nezvekupfeka zvinhu zvakaoma kudai munyika.
Zvii zvamungaone imi zviri zvakakosha kuti ivo vaZuma semutungamiriri weSouth Africa navamugabe vazee pavachasangana?
Zvaibatsira chose dai nhaurirano dzavo idzi dzaizopfuurira mberi dzichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika nekuti vakauya vakasangana votaura nyaya dzekudyidzana nyaya dzekutengeserana chete chete vasingatarise nyaya yekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvakatarisana nenhau yekuti gore ra2017 ratadongorera iro vazhinji vakabata mapemiti kana kuti ugwaro hweaya atingatiwo maspecial permit ugwaro ihwohwo huri kutopera 2017 hapana chinango chekuti zvichagadziriswa.